Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, ndira 18, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemasa nemunangagwa votsvaga rutsigiro rwokuti vapinde muUnited Nations Security Council kumusangano wenonaligned movement. Asi vanopikisa vanoti havana kukodzera kutora chigaro muSecurity Council sezvo vari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Dare repamusoro romisa hurumende iyo inoti yakatumwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kudzinga dzimwe mhuri papurazi riri kunorton. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kutariswa kusimuka munyika nhasi vakananga kuUganda kumusangano wenonaligned movement. Vachitaura nebepa Nhaure Herald, mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vati kumucheto kwemusangano uyu vamunangagwa vanenge vachitsvaga rutsigiro kuti Zimbabwe ive nhengo yeUnited Nations Security Council kwemakore maviri. Asi vanopikisa vanoti vamunangagwa havana kukodzera kupiwa chigaro chakadai sezvo vari kuvapomera mhosva yekutonga nedemo. Security Council ine nyika 15. Panyika idzi 5 dzine masimba dzinogara dziri nhengo, asi dzimwe 10 dzinovhoterwa neUnited Nations General Assembly. Namwe ine nyika 120, asi kumusangano uyu kune nyika 63. Dingindira remusangano rakanangana nekuedza kutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko epasi rino. Mumwe mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti Zimbabwe yakakodzera kutora chigaro ichi.
Isu sezano PF tinoona zviri zvinhu zvakakosha kuti Zimbabwe kana imukava imwe ipi nyika yemuAfrica tinge tine nyika inomiririra zvinofungwa nezvinoshuvirwa nevanhu vekuno mukati meSecurity Council.
Asika vanopikisa vari kuti hapana chakaipa kuti Africa imiririrwe, asi kwete neZimbabwe iyo vari kupomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu nekubirira sarudzo zvemhando yepamusoro-soro.
Zvokuti vanopikisa vanenge vachiti hatifanirwi kunge tiriko, hatifanirwi kunge takadai nenhau dzekuti pamaelection pakanzwai idzo dzangova nhau namakuhwa. Nyika haifambi kuenda mberi namakuhwa. Nekuti kana pane chachakaposheka kana chakasvoreka kwavari paelection, ichi tanga tichichiona nekuwanikwa kwavo ivo vakaenda kumatare vakateera matanho aripo pamutemo anoratidza kuti ivo zvavanotaura ndizvo zvakaitika pamaelection.
Vanotika vakatadza kuenda kumatare vachiti anofamba nedivi rimwe chete segakanjika.
Kutadza kuenda kwavo vachindoita matanho awa vachizoda kugara vakataura mashoko awo mumanewspaper nemaradio kuita kwavanhu vasingagoni kugashira kuti havana chavakataurira vanhu veZimbabwe chavakaona chakakosha chinogamuchirika. Vanhu veZimbabwe vachibva vasarudza munangagwa nezano PF. Isu zvisinei ngazvitityisi nekuti veopposition vanopikisa ndo ragara riri basa ravo. Tinongoona zvamumadhorobha nzira dzangu vamakomba oga Marara, vamwe vana vatokura vatova nezvitupa vadoko pamatutu amarara akasiyiwa neveopposition achikuungana mukati memadhorobha. Saka veopposition vanopikisa isi tinotovaziva kuti havanei nekuti nyika iende mberi
nechikonzero chemuchidaro vamarambira,
nekuti pachokwadi dangwa neshungu dzekuti nyika iende mberi taisashaya chimwe chete chekunongedza chatinogona kuti apo ndivo vakaita vakagona. Kana ndichinge ndanyepa ndinongokumbira kuti paite chimwe chete ivo chavachataura kuti tisu takaitawo icho chaendesa nyika mberi.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change, Vostalos Siziva.
ZANU PF haina credibility inodiwa kuti ionekwe ichipusha nyaya dzakafanana neidzi at the international platform.
Nechikonzero chei muchidaro vasizi?
Nekuti munoziziva kuti tirecognize internationally, tinofanira kuti tiresolve maissues edu domestically. Haungatangi nekuda kugadzirisa maissues internationally usati wagadzira madomestic problems ari muZimbabwe anobva panyaya yesarudzo zviri kuitwa zviri pamutemo. Zvamuri kuona izvezvi pese pese there is no democracy munyika muno, muona kubviswa kuri kuitwa mamembers of parliament nemadambudziko ari kusangana nevanhu instead of kuti focus on resolving the domestic political questions dziri kumunyika muno. Hatigoni kunosimuka tichinotaura anything chinometa international.
Sei zvisingakwanisiki?
Nekuti credibility re-international inofanira ichibva from our ability to resolve our domestic problem.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Vostalos Siziva. Mukupeta nyaya iyi, Blessing abatawo gweta uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya.
Chendingataura chekutanga ndechekuti vamunangagwa nehurumende yavo yeZANU PF vanofanira kuziva kuti sangano reUnited Nations rinomirira chii. Chidonzvo chikuru cheUnited Nations through the United Nations Charter ndechokuita mendeni international peace and order pasi rese, kuchengetedza mutemo nerunyararo pasi rose.
Ko vamunangagwa neZimbabwe vangazvitadza here izvi varwanya?
Vanangagwa vanoda kundopinda mudare reSecurity Council remananipermanent members ririro sangano guru rinoonekwa nezvekumendena kworunyararo pasi rose. Imo munyika mavo chaivo vachingoti avhura murumo wovharira muchitokisi. Mapolitical party vamwe vanoapwanya vachitora vachiisa zvidzuri zvavo vachiti ndizvo zvatove CC. Matare chaivo achiti kwa munhu angobuda musango angobuda muduvu otozviti ndini secretary general wepolitical party. Matare avo ndizvezvo ndiyo peace and order here yavanoda kundomendera kuUnited Nations. KuUnited Nations ukagusi kwemadzanambwanana isangano rinofanira kumendena kana kuti kuona kuti pasi rese rinonyararo. Saka icho chishuviro chavamunangagwa zviroto zvavo, asi sokutaura kwamugabe muchakabvu zviroto zviroto.
Gweta uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
The Voice of America, VOA.
Dare repamusoro rehaikoti nezuro rakamisa bazi rezvekurima, mudzviti uye mapurisa avaiti vatumwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kudzinga mhuri mazana masere papurazi reskia riri kuNorton mudunhu remashonaland West. Vashandi ava vanoti vakasiyirwa dzimba dzavari kugara nemurungu wavaishandira uyo akazotorerwa purazi uye havana kwekuenda. Asi mutongi wedare repamusoro vaRogers Manyangadze vakati nzira yaida kudzingwa naye vanhu ava haisi pamutemo. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekurima vaAnxious Masuka kana gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vose vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi Taboka Ncube weStudio 7 abata gweta rakamirira mhuri idzi uye vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights muzvare Tafadzwa Muchenje.
Ministry of Friends nekuofisi yekwadistrict administrator nekuchirikutu paivawo nevekuema nemapurisa eZimbabwe Republic Police vakaenda kupurazi rinonzi Skia Farm kuNorton vakadedzera musangano kune vagari vemukomboni paplot number 46 Skia Farm. Sera vakazoudza vagari vemukomboni kuti vaiva nemazuva matatu ekuti vatane nezvinhu zvavo vabvemukomboni imomo.
Ko ivo vaida kudzingwa vaitiwo kudii sezvikonzero zvekuti vasadzingwe?
Vagari vemukombo nomu vakabvunzawo vachikumbirawo order yedare yaita ura kuti iwo vaifana kubuda mukombo. Vanga gare mukombo nemvaka uyawo kwati vakatsanangurawo vachiti iwo vaiva vashandi yemurungu aiti Martin Skia. Akanga ari yemuridhi yepurazi nekundotona. Achisikia wacho akazobhopa purazi pakaitwa land reform program. Ivo vaitsanangurawo vachiti vakanga vava nemakore anodarika 22. Skia abva paatama mukombo papurazi papo yatigarapo. Saka ivo chichemo chavo chaiva chekuti mazuva matatu atapiwo ekuti vabve papurazi vakanga vaomeserwawo nekuti vakanga vasina kwekuenda uyezve sezvatinoziva muno muZimbabwe kuri kunaya.
Dare iro rakazoti kudii?
Dare rakatonga nesure takaenda yaikatongwa najaji anonzi Justice Manyangadzi. Mutongi wedare akataura kuti iye vanhu vaifanira kupiwa mukana kana kupiwa inonzi eviction order kuti vazobva. Dare rakataura iro kuti hazvaigona kuti munhu angonzi ibva panzvimbo pasina kupiwa yatinoti order muchirungu nedare yaitendera iyo kuti paitwe eviction.
Tichitarisa pamutemo, chii chinofanira kunge chaitwa kuti vanhu vadzingwe?
Chinofanira kuitika ndechekuti munhu anenge achida kudzinga munhu panzvimbo anofanira kuenda iye kudare onoisa mashamanishi ake eviction. Koti yoongororawo ichinzwawo kuti iye wacho ari kuda kudzingwa haana here zvikonzero zvake zvaanoda kupawo kuti asadzinge.
Gweta vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, Muzvare Tafadzwa Muchenje vari parunare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rarasa nyaya yevaikokera nhengo dzebato rinopikisa muparamende vaAmos Chibaya nemutevedzeri wemutauriri webato iri vaOstalos Siziva nevamwe yekupikisa kudzingwa kwavo mudare reparamende nevari kuzviti ndo vakafanira kubata chigaro chemunyore mukuru webato reCCC vasengezo Shavangu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongi vapisirai kwenda vati hapana zvizhinji zvavangataura pari zvino sezvo patori nechimwe chikumbiro chiri kudare chakakwidzwa neveCCC zvakare vachiti vachavangu havana masimba ekudzinga vanhu sezvo vasiri nhengo yedare iri. Senator Jameson Timba veCCC vatsinira mashoko aya.
Vakati ivo tinofanira kuti tiite pesu nyaya iyo iri kudare kuti tipedze nezvanga zvichiitwa navachabangu.
Gweta ravachavangu vanxuvani Stole vanoti vafara nemutongo wapiwa nedare nhasi uyu.
Saka koti yazoti no vanoziziva kuti masamonzi iwavo anga akakosha achikosheswa nekuti kune umbo unofanira kubudiswa badare. Saka ivo vazozviona kuti masamonzi anononoka vakamhanya neuseri vachizama kuti vavhare dare maziso vawane order vabatwa.
Vatimba vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti vachavangu vane simba here kana kuti kwete rekudzinga vanhu ndiyo ichapedza makakatanwa ose.
Yato mumatare sekutaura kwatiri kuita izvi neizvi kune zvidanho zvichatorwa chidanho chatichatora iye zvino ndechekuti tiende kupretrial conference togadzira matimings hedu toisa umbowo hedu toenda kutrial. Asi zvinhu zvatoda kuti tiite nokasika kuti tipedze bongo zvose.
Vachavangu vari kupomerwa mhosva yekushanda nebato riri kutonga reZANU PF mukudzinga nhengo dzeCCC muparamende nemakanzuru asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira varamba mashoko aya.
Hatiudziri bato rinopikisa zvekuita asi tinongokurudzira kuti vaite zvinhu zvinoitisa nyika yedu ende mberi, vaite zvinhu zvinoita kuti vana veZimbabwe vave neramangwana rakanaka. Izvi zvokuti vari kugara vachipokana vachiita kuti mari dzenyika dzitambisiwe nemabyelection zvinhu zvisina kunakira vana veZimbabwe.
Zvichakadai, mutongi Justice Kwenda pari zvino vari kunzwa nyaya yakakwidzwa kudare navachavangu yekuti vachibaya nevamwe vavo vasapinde musarudzo dzemabyelection pasi peCCC sezvo vakadzingwa nebato iri. Rimwe remagweta avachavangu Advocate Lewis Uriri vauza dare kuti vachibaya nevamwe vavo havafaniri kumirira TCCC nekuti hapana zvashanduka pakudzingwa kwavo mubato. Nyaya iyi yabatanidzwa neimwe yakakwidzwa kudare iri nasachigaro weZanu PF mukagovi district mukoba North kugweru vaChristopher Niwa yekuti vachibaya vasakwikwidze musarudzo vachiti Zek yakatadza kutambira mapepa avachibaya sezvo vakadzingwa muTCCC. Gweta reTCCC vachausi kwaramba vaudza dare kuti mutongi haafaniri kutombonzwa nyaya vachavangu navaniwa vachiti haina maturo sezvo pasina kurasikirwa kwavanoitwa kana vachibaya nevamwe vavo vakapinda musarudzo idzi. Vatiwo hapana akarambidza vaviri ava kupinda musarudzo vachiti savachavangu vakatotadza kudoma vanhu vachamirira bato ravo musarudzo idzi. Nyaya iyi iri kuenderera mberi mudare pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangudla.
Bazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka munyika reZim Parks rinoti riri kushushikana zvikuru nekufa kuri kuita nzou mumasango emunyika. Mutauriri webazi iri vatinashe Farau vati nzou dziri kufa nekushaya mvura nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze uye kuisirwa muchetura nevanovhima zvisiri pamutemo. Pane mashoko ekuti nzou dzafa kubva gore rapera kunzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzasvika 166. VaFarao vatendawo kuti nzou dzakawanda dzafa gore rino kudarika mamwe makore. Nzou dzakawanda dziri kuHwange National Park. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata kanzura weWard 18 kudete kuHwange vaStanley Torima.
HwangeNational Park ndeimwe yedzimwe nzvimbo dzeparks nenzou dzakawanda.
Zvakamira sei manzwire wamuri kuita munharaunda umu? Zviri kumbonyatsofamba sei? Dzinenge dziri kunzi dzanyanya kuwanda dziri kufa?
Hai, tinonzwawo semanzwire amuri kuita kuti dziri kufa. Ndichiona sokuti tinonyanya kuti dzise nouwandu hwamuri kunzwa inyaya yokuti idzo pachadzowo dzawanda and tikaona uwandu hwadzo nemvura dzaifana kuwana, I think ndo pane tsaona yose inokonzera kufa kwadzo, because kana nguva dzaakusvika kunana October November mvura yakanonokwa kuuya, panoita dambudziko rokuti dzinenge dzaakuneseka kuwana mvura yakakwana.
Asi kumashure uku kugara nekugara dzaimbonzwika dzikunzi dzinofa here neuwandu huri kunzwika mukore unouyu?
Handichinyatsokutondera hangu zvakanaka kana taakuita makombarizeni bata even kumashure kufawo dzaimbofa nokuda kwokushayawo mvura. Iye zvino izvi manzira atiri kuita nhamba inenge yakwirira sokutaura kwamuri kuita. Ndinoona sokuti pano musiyano kuti hesi dzakanga dzichifa asi pamwe kufa kwadzaakuita izvezvi kwativedzere.
Tinombonzwawo vamwe vachitaura kuti kuno vagariwo vanopinda vachiita zvekupocha zviya, izvi zvinoitikawo here izvozvo?
Kana ndichiri kunyatsotondera zvakanaka, zvambenge zvichiitika panguva dziri mumashure makore maviri matatu mumashure zvazvinyatsokuita zvino, tichitoonawo vanhu vane nyanga dzachona vakasungwa namapurisa. But pari zvino handingati hazvisi kuitika, zvinogona kudaro zvichiitika asi maitikiro azvo atisiyane nemaitikiro okumashure kuti maybe mazuva ano zviri kuitika asi zvisina uwandu hwakafanana nehwanga huriko mikore yadarika.
Kune veparks vatinombonzwa kuti vanotaurawo nevagari vachivapawo maupdate ezvinenge zvichiitika, munombosanganawo navo here?
Tinotosangana navo muzviitiko zvakawanda. Patinenge tasongana navo kazhinji kachona vanokurudzira vanhu vomunharaunda kuti vagarisane nemhuka idzodzi dzedu dzakafanana nenzou nechirungu chavanoti living with wildlife in harmony. Vanouya kuzokurudzira zvinhu zvakati wande nzvimbo dzedu dzatinogara dziri paedge yeHwange National Park. Tinoindarakisa zvakanyanya nemhuka iyi inonzi nzou.
Kanzura weWard 18 kudete kuHwange vaStanley Torima vari parunare naIvan Zisininga weStudio 7. Direct from Washington. tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuMombasa kuKenya rapomera mhosva dzekuponda kune anozviti mufundisi Paul Ntenke Mackenzie akakonzera kufa kwevanhu mazana mashanu vekereke yaitungamira. Ntenke nevamwe makumi mapfumbamwe nevana vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Ntenke akaudza vanhu vemikereke yake kuti vakatsanya kusvika vafa vaizoenda kudenga kunoonana naJesu. Israel inoti yabomba nzvimbo dziri kuchamhembe kweGaza kwayati yanga ichirwisa varwi vechikwata cheHamas. Asi bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti Israel yauraya vanhu gumi nevatanhatu vakawanda vacho vari vana vadiki. Zvichitevera mutongo wapiwa nedare repamusoro reHigh Court nhasi wekurasa nyaya yakakwidzwa kudare iri nebato rinopikisa reCCC riri pasi peutungamiri hwaNelson Chamisa yekupikisa kudzingwa kwenhengo dzebato iri nevari kuzviti ndo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato Vasengezo Chavangu, vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vave kubvunza kuti zvine musoro here zvekuti bato iri rirambe riine chivimbo nematare edzimhosva yemunyika. Vamwewo ndo vari kuti mutemo unopa mapato masimba ekudzinga nhengo dzavo muparamende nemumakanzuru wave kushandiswa zvisizvo, nekudaro unofanirwa kutariswa zvakare kana kutobviswa mubumbiro remitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yeCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora, pamwe nenhengo yezano PF mudunhu reBritain Dr. Masimba Mavaza. Tatanga nokubvunza vadzokora kuti bato ravo ranangepi nezviri kuitika izvi.
Ayo, isu tunongo ramba tichiudza vana veZimbabwe kuti musangano wedu wakamira zvakanaka. President Chamisa vari kuita basa ravo sapresident, vari kuteererwa, vari kufarirwa nevanhu. Munongoona zvavanoita vakangokandwa chero mufananidzo wavo pachivhitivhiti. Zimbabwe yese inosimuka, asi izvo zvinoitwa navamunangagwa izvozvo. Saka zvimwe zvese zviri kuitika izvi mahumbwe, idrama. ZANU PF iri kupinda mumba medu, iri kupaza mumba medu ichishandisa makotsi, ichitaura kuti munhu akaita saShabangu asingazikamwe asiri secretary general anongouyawo zviti ndi secretary general. Asi sebato takamira pakanaka, tiri kugadzirira zvinhu zvedu, tiri kuziva nyaya iripo. Nyaya iripo ndeyekuti vamunangagwa vakapira sarudzo dza2023. Tinoramba takamira ipapo uye ticharamba tichitaura nemaorganizations akaita sana SADC nevamwewo kuti tigadzirise nyaya iyoyo, nokuti tinoziva kuti zvese izvi ndozvinoda kuitwa nezanu PF kuti itivharidzire kugadzirisa nyaya chaiyo chaiyo yeAugust 2023.
Tinzwe kuna Dr. Mavaza, munoti
zviri kuitika muCCC zvanga zvakatarisirika nekuti vagara vanobika mbodza. Pachivanhu tinoti zviri kuitwa neCCC anonzi madhambitanana mabhuruku avamboto. Zveva kuti kutamba kwepwere kusina musoro, kugara naka uona dzevamwe. Vana veZimbabwe vange vanofanira kutarisa kuti matongero avachamisa vatadza kubatanidzisa boka ravo roga. Saka mukazomupa nyika mukomana uyu, nyika inoparara. You be recalled as a citizen anytime naChabangu weCCC. Wataka kunyeberana kuti aiwa hasi wedu ndiwani. Toenda panyaya yabudamudare nhasi baba. Tofanidzise kuti handinzwisise kuti vanhu veCCC vanofunga netsoka here kana kuti vanofunga nei. Nekuti vanoziva kuti pane dare rakagara rikataura kuti haukwanise kukwidza uri pabato rakudzinga. Kusvika bato racharanyora tsamba kuti hasina kukudzinga. CCC havanoita izvozvo, vari kuendera mberi nekuregista, votoenda futi kudare. Rakava nyima pekutanga, hazvishanduke. Mumwe jaji hago nekushandira zvinoitwa nemumwe jaji. Zvaifanira kuita CCC yaifanira kuita inonzi appeal. Vaifanirwa kutanga vaita appeal vagadzirisa ziva kwavabva nekuti kwavari kuenda usiku. Vaifanira kugadzirisa kwavabva.
Vadzokora, tinoona kuti munoramba muchienda kumatare edzimhosva, hamunonongedza kuti akakepshwa. Sei muchiramba muchitemba nematare kana kuti kuva nechivimbo nematare, hamunoti akakepshwa?
Tiri vana veZimbabwe, kana tine nhunha dzedu, tinoenda kumatare edzimhosva nekuti tiri bato rinoremekedza mutemo. Kana baba vachikanganisa zvinoitwa navamunangagwa, hatizovarambi kuti havasi baba vedu. Tinoramba tichingovati ndibaba, asi tiziva kuti tina baba benzi. Kuna baba vanozviti mutungamiriri wenyika asi vari benzi. Ndozvakafanana nekumatare edzimhosva, kuti ndokwatinokwanisa kuenda ikoko nekuti tiri bato rinoremekedza mutemo.
Dr. Mavaza, munoti
judgment yabuda nhasi yarambidza vaOscar Ruzina naChibaya dzimwe nhunzvatunzva dzese dziya kuti aiwa hamupinde pabalot box musi wa3 February. Saka zvatorambwa kare, chamungangoita dzokora kwete kupopota nekugotomotoka. Endai kudare rezimhosva riri pamusoro moita apiro munobvumidzwa, kwete kungopopota muri mumigwagwa. Hazvina kwakune kusvitsai, haungapfeke shangu chidzitiro chiri mberi, haukwanisi kufamba. Saka iko zvino izvi TCC yazvisunga yega mbira dzakondo, yada mutsvaga yekupomera, yakubata uswa.
Vadzokora, vanhu vari kuti mutemo iwe wekudzinga nhengo dzinenge dzasarudzwa unenge waakushandiswa sezvisizvo, kunyange hazvo uri mutemo uri mubumbiro remitemo yenyika.
Ndinowirirana nevanhu vari kutaura izvozvo. Saka mutemo iwoyo zvechokwadi unofanirwa kubviswa kuitira kuti vana veZimbabwe vamiririrwe nevanhu vavanenge vasarudza.
Dr. Mavaza, hanzi mutemo ubviswe uyu werecall?
Aiwa, mutemo uyu wakanaka zvachose.
Manzwa kunhengo yezano PF mudunhu reBritain, Dr. Masimba Mavaza vari kuBritain kwakare, uyewo nhengo yeCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari kuNorth Dakota muno muAmerica. Munhau dzemitambo, nhasi kune makuwerere kumakwikwi eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Nenguva dza7 kune mutambo pakati peIvory Coast neNigeria, kuchitwa nenguva dza10 manheru kune mutambo pakati peEgypt neGhana. Nezuro, Zambia yakaita mangange 1-1 neDRC, Morocco ichirova Tanzania 3-0. Kuti tinzwe zviri kuitika kumakwikwi aya, Marvelous abata nhengo yesangano revatsigiri vechikwata chenyika reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaRomario Musekiwa.
Ivory Coast yakatanga zvakanaka. Sevanhu vari kuora tingati vari kuhosta mutambo, vakatamba zvakaitarisira timu inenge ichihosta tournament of this magnitude. Inofanira kunakidza, inofanira kugohwesa mabhora. Apo vari kusangana neNigeria. Nigeria, nini ndikanamuchera Nigeria ndiri kuti chachiri chakapinda nyoka. Haisiri Nigeria taiziva kudhara iyaya. Ena nangu kanu, shangwari yangu jejeyo kocha, wana Tijani Babangida, wana Tango West. Aiwa, wafani kuko mazuwa no. Atinga wasina nguzuzia kukosha kuneta beji lao ya rinuzi. Super Eagles, iyo ya ani vakapepanirira kuti zvinobvire kutambira bhora Nigeria. KuNigeria bhora vanhu vanoitisa zvakanyanya, but timu yavo ine zvaitikamba zvosvika panotatiwa nevatiiwai. Saka nyee ndirikutaona ichistruggla zvekuti inorwa neIvory Coast.
Tombotarisa kuti pane mumwe mutambo zvakare weGhana versus Egypt, munoona zvichibuda sei apo?
Apo inini ndinomhanya neGhana Black Stars. Egypt ndaneno, Egypt kubva kudhara zvayo iranitari eri timu inongotamba neEgypt neeopindaio. Apa ndagara ndiri kumutsigiri zvangu ndinokamba zvakanaka netando wakawanda nevakuru zvebhora vekuGhana. Saka ndiri kutsigira zvakanyanya Ghana. Ghana ndiri kuitipa kuti inohwina nhasi, inohwina nhasi, inoona kuti haina small margin but iri kuita maximum. Egypt yakazunguzwa ikabviswa chiri kumeso neMozambique. Saka hazitoziva kuti tokutambira zvozvi. Enda bhabva sangana neGhanawo yakarohwa first game ndekuti mitambo iyo wakaipa iyoyo. Asi ndiri kuti Ghana ikasunga dzikasimba inoina game iyori. Egypt haisiye Egypt yataita kudhara yainge nanaamdira ahamdi musa vana muhamdi abtrika nahosa mohten vanhu vari kurinaya nemutambo anonzi Muhamdi Mosala weligakuuya uya.
Tombotarisa kuti imi munoshanda nevatsigiri vemunyika vemunhabvu vari kuona sei zviri kuitika kumakwikwi aya?
Vatsigiri vari kuchera bhora zvakanyanya. Ukada kuona nzvimbo dzinonwa mitambo, masports club, midzimba, magetsi anga arimbotinyara. Aiwa,
tinotenda nhengo yesangano revatsigiri vechikwata chenyika reZimbabwe National Soccer Supporters Association Romario Musekiwa ana Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 parunhare. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai kusimudzira nyika munyaya dzebudiriro. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Taboka.